chakadaitwa kuchiteshi chemapurisa chekuwaterfalls manheru echishanu tikaveko kuchiteshi ichi kusvika rungwana ngwana rwemugovera 27 mbudzi zvichinzi iye anga apa mhosva yekuita mhirizhonga kana kuti pachirungu zvinonzi disorderly conduct ndiyo mhosva yaaipomerwa tichibvunzurudza mapurisa takazosvika pakudza kuti iye Blessed anga aisawo chichemo kumapurisa chekuti anga arohwa nevanhu vanga vari panzvimbo yekuwaterfalls inonzi Zindoka. Saka tinyangoti pane nyaya mbiri apa. Pane nyaya yekuti Blessed musungwa achinzi akaita mhirizhonga, kwoita nyaya yekuti Blessed akamhanharawo kumapurisa arohwa nevanhu vanga vari panzvimbo zvakare akarohwa nemapurisa. Ndidzo nyaya mbiri dziripo.
Pakurohwa uku akakuvara zvakadini?
Pakurohwa apa mazino akasara achizunguzuka. Zvakare takaona mavanga anga ari pamuromo wake. Takaona zvakare kuti anga aine mavanga pamaoko ake. Achiti mavanga ari pamaoko akabva pakusungwa zvakanyanya kana kumbunyikidzwa nengetani dzemapurisa. Achiti mapurisa akamusunga nengetani ndokubviti square mazino engetani achipinda munyama dzeruoko rwaBlessed. Ndiko kukuvara kwaakaita uko.
Pari zvino akadii?
Pari zvino akaenda kuchipatara akaonekwa nana chiremba nana mukoti vakamupawo mishonga yavakamupa. Saka achiri panguva yekurapwa akapiwa mishonga akanzi anozodzoka zvakare kuchipatara. Saka tinotarisira kuti maguva ari kutevera vanenge vachienda kuchipatara vachiendera mberi nekurapwa kwake. Zvakare tichiri kuendera mberi nekuenda kuchiteshi chemapurisa tichiziva kuti mapurisa avapapi nekuferefeta nyaya mbiri dzakataura idzi.
Asi iko zvino pari zvino mapurisa anotii pamusoro penyaya iyi?
Tatapedzisira kuenda teshi pazuva ranhasi resvondo musi wa28 mbudzi 2021 tanzi nemapurisa. Mupurisa akapuwa basa rekuferefeta nyaya anonzi investigating officer anga asiri panzvimbo pabasa pazuva ranhasi. Saka tinotarisira kudzokera zvakare chiteshi chemapurisa musi wemuvhuro 29 mbudzi tichinzwa kuti vava papi nekuferefeta nyaya idzi.